can see, put your hands together like this.
I couldn't be coming. Miradibute asinabasa kuti yacho yakamira sei. Ndoda kukuvimbisa kuti watinona Mota.
Come on!
Akatendeka. Nati anotifambira. Anotifambira. Dangwe dziombe sei. Nyaya dzangu. Anotifambira. With faith, come on. Lift up your voice. I'm what you always say. Yeah,
one more time.
I declare.